munyika muno muzvino hazvina kumira zvakanaka zvachose. Munoona imi kuti pari zvino hurumende yavamunangagwa inoda kubvisa constitution yevanhu, yoda kuisa zvigaba zve yobva tobvapo tiri kuona kuti even kunogara vanhu uko kwaane mabhinya anonzi mashurugwi ari kuuraya vanhu, havanyanyi kumbosungwa vanhu ivavavo. Tobvapo zvakare tiri kuona kuti mamwe mapato achida kuwanavo kana kuti achida kuita mameetings awo, kunyanyanyanya MDC iri kurambidzwa kuita mameetings ayo, hakuna mareforms ari kuitika munyika muno. Saka zvinhu hazvina kugadzikana, hazvina kumira zvakanaka. Pari panyaya yeurirano apa, nhaurirano dzinofanira kuitwa hongu, asi chinofanira kuitika ndechokuti tinofanira kuita nhaurirano paina Mutongi Gawa.
Vamangwana munoti kudini mashokwana?
Isu hationi midhi yaMutongi Gawa, ndopatiri kupesane navo nokuti nhaurirano dzatiri kuda kuita ndedzokuti togarisana sei munyika medu, tovaka sei ikonomi yedu, togara sei sevana womunhu mumwe chete. Hatisi kutsvaka power sharing, hatisi kutsvaka transfer of power. Haisi nhaurirano iyo, tachaita sarudzo dzedu dziri terms of the constitution. Tiri kusangana in the next election pairi kudaidzirwa. So hatina nhaurirano mu-2023 ndo muri kuuya next election. Saka hapana nhaurirano dzepower sharing, hapana nhaurirano. Nhaurirano dzongoripo ndedzokuti kana ikonomi inobata munhu wese, chii chatingaita kuti ikonomi yedu iite zvakanaka? Saka vamunangagwa vakatotanga kuita nhaurirano, awo mapato akada kuuya kunhaurirano. Saka nhaurirano idzodzo toripo, chatatiomira ndechekuti tizvehopenbc kuti vambopetukawo vaita vanhu vezimbabwe vauyewo kudare riri kugara vamwe vachitaurirano.
Manzwa zviri kutaurwa izvo, vamonzora hanzi yai Poland.
Dambudziko riri kuita vanhu vezanupf nderekuti vakanzwa izwi rekuti kutaurirana pakati pemdc nezanupf vanofunga ivo kuti taakuda government of national unity, tinodawo kuita maministers, tinoda kuita mavice president kana maprime minister. Kwete kwete, isu nhaurirano dzatiri kutaura ndedzekuti zvinhu munyika muno zvakaipira vana vezimbabwe. Kwete isu tiri kuparliament, kwete isu tiri kumapoliti bureau nekumanational executive. Vari pasi apa vari kunonga svosve nemuromo. Tiri kuona zvakare vezanupf vada kuchinja bumbiro remutemo wezimbabwe. Tiri kuti ngatitauriranei zvinhu izvozvo, hatina kumbobvira tati power sharing kwete, asi patinge tichitaurirana paya tinozivana isu nezanupf, tinozivana isu vachamisa vanoziva vamunangagwa, vamonzora vanoziva vamangwana, MDC inoziva zanupf. Saka kuti zvinyatsotauriranwa zvakanaka seka zvanga zvaita president Deki zviya zvokuuya vachida kuenzanisa vanhu, zvinenge zvakanaka nokuti panoda Mutongi Gawa. Hapana chinobuda kana pasina Mutongi Gawa.
Vamangwana manzwa zviri kutaurwa navamonzora.
Tandiswira navo nokuda kwekuti chinhu chihombe chaicho inova constitution takainegotiata pasina Mutongi Gawa. So we don't need Mutongi Gawa kuti vana vezimbabwe vataurirane kuti ikonomi yavo vangaisimudza sei. Nyaya dzemapolitical rights kana paine anofunga kuti hazvikufamba zvakanaka, angotiwo apa indakamboaplaya kuti ndiite meeting handakupuwa mvumo namapurisa, totaurira kuti tingazviita sei, hazvidi Mutongi Gawa zvese. Takakwanisa one ini navamonzora nevataitungamirira nguva yeinclusive government, takakwanisa kubudisa chinhu chikuru chinonzi constitution iri kutonga nyika izvezi, paka pasina Mutongi Gawa.
Vamangwana vakanganwa kuti pakaita constitution takaita vana Mutongi Gawa vaviri, Professor Phineas Makurane naProfessor Hobson.
Vamangwana, vamwe vari kuchema chemawo munyika umu kuti hurumende iri kutonga yezanupf inenge iri kukundikana kugadzirisa matambudziko evanhu vaya vari kufamba nemabhemba vachinzi nezita remadunurirwa mashurugu.
Ayo vari kutogadziriswa because mapurisa ari kuita basa ravo, vakatotumwa kuenda kunzvimbo dzose dziri kunetsa idzodzo.